Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chokutanga nechokuti ndopokutanga SADC kubva 1980. SADC peinonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka.
Sangano reSADC nhasi richaita musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe.
Zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kutevera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamhuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba.
Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba ichikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi chipiri, sangano reSADC richaita musangano mukuru kana kuti extraordinary summit wevatungamiri venyika nevakuru vehurumende venyika dzemuSADC kukurukura pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna nyamavhuvhu, idzo dzakashorwa nenyika zhinji pamwe nemasangano akazvimirira kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC pachayo kuzoona sarudzo idzi dzichiitwa. Musangano uyu waifanirwa kuitwa svondo rapera asi ukazonzi uchaitwa nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nenyika zhinji vose vakamirira kunzwa zvichabuda mumusangano uyu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inotererwa zvikuru panyaya iyi sezvo akakarike kutanga SADC ichipindira munyaya yeZimbabwe kubva pakuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe muna 1980. Dr. Mahembe vanoti vanofunga kuti SADC ichashedza musangano pakati pemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vane chekuita nenyaya iyi.
Maonero angu zvangu musangano uri kuitwa neSADC uchava uyo unotaura nenyaya yeZimbabwe kuburikidza nemaelections emuZimbabwe anonzi haana kuitwa zvakanaka, inyaya yakakosha chaizvo pamuZimbabwe, SADC chaiyo nenyika dzese dzakatumira vanhu kuzoongorora sarudzo. Chokutanga nechokuti ndopokutanga SADC kubva 1980. SADC peinonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka. Tinoona zvekuti even AU rumbaranzwa wenyika dzeAfrica yakatiwo hazvina kumira zvakanaka. EU yakaita zvakadaro, nevamwe vakabva kuAmerica vakaita zvakadaro. Asi SADC yakanyanya kukoshesesa nokuti ndiyo inotererwa nenyika dzese nezvinoitika kumunyika dzemuchamhembe cheAfrica muno muSADC munomu. Saka ndinoona sekuti even mapato emuZimbabwe anoita ZANUPF, TCCC nevamwe vakanatsokuta nzeve dzavo, vakateya nzeve kunzwa kuti SADC ichati chino.
Dr. Mahembe, sokuona kwenyu munofunga kuti SADC yave kugona kana kukwanisa kutsiura imwe nhengo yayo here? Ine simba here SADC rekuita izvi?
SADC peiri papapa ine simba rokuti zvainenge yataura zvinotererwa. Tinoona zvakamboitika muna 2008 pavakati veSADC ivo sarudzo dzaitwa hazina kumira zvakanaka, vakabva vatuma vamubeki ende vamubeki vakagadza vanhu vanga vachikwikwidzana pasi vanova vatsvangirayana vamugabe vakati ngatitaurirane, pakazouya kuta mubatanidzwa wakazoitwa watinoti iyo GNU. Saka izvozvivo zvakakosha nokuti papai vachazosangana ipapapa pane zvichatotaurwa kuti maonero edu muri kuti sarudzo dzomuZimbabwe musi wa 23 August 2023 hadzina kuitwa zvakanaka. Saka chii chofakuitwa? vamwanoti pangekupakura kuti pachitombatanidzwa vamwanoti kupakura kuti vanoti National Transitional Authority vamwanogona kuti vanoti vachaita rerun.
Munotarisirei kubva kumusangano wanhasi uyu Dr. Mahembe, munozviona sei?
Ini maonero angu ndeekuti handifungi kuti vachati any of those three. Vanogona kuti ngatichiti vanhu vezimbabwe vanova veCCC, vanova vezanupf nevamwe vatinoti makey stakeholders, chigarai pasi. Ii SADC inogona kutuma umwe vanoti facilitator achaita kuti nhaurirano dzazvo dzisangane. Vonzi imimi sevanhu vezimbabwe chigarai pasi muti toita sei. Asi kungodaro chete zvinenge zvatoreva kuti vanenge vachiti hurumende iri kutonga yamunangagwa hatisi kuirecognize, hatisi kuiona sekuti yakabuda musarudzo zvakanaka. Saka chakatokosha ndechekuti musangano uyoyo ukangoti chete tauriranai, zvinenge zvatovhura mukana wakakura vanhu vezimbabwe kuti vachitanga kuti vachitaurirana kuti saka kana sarudzo idzo dzinakiswa zvakanaka chii chetingaita. Zvingangobuda vamwe vanoti toda kuti tiite hurumende yobatanidzwa, vamwe vanoti tadi kuti tiwane yatoti National Transitional Authority inombotanga yambobata masimba, zvimwe zvichitauriranwa mareforms achigadziriswa, kana kuti zvinenge zvangobuda izvo. Asi maonero angu hazviiti kuti SADC iudze Zimbabwe kuti idai idai idai.
Dr. Mahembe, veruzhinji vane chekuita nenyaya iyi here kana kuti ndezvevakuru vemapato ezvematongero enyika?
Isu sevana veZimbabwe ngatisapeta maoko tichingoti takamirira SADC. Pane zvimwewo zvitinokwanisa kuita zvakaita kuti kana pakaona kuti kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa tinogona kuratidzira, kana pakaona sekuti izvo zviri kuitwa zvokuti mukuru wemabuto anonzi ava iye wepati iri kutonga yezanupf, tinogona kunyorera even SADC dzacho kana kuratidza kuti hatiri kufara nazvo. Nokuti mazivire ndinoita hakuna freedom inongopuwa vanhu kuti munongonzi mava free. Munotofanira imimi pachenyu kuti izvi hatizvidi, izvi tinozvida. Panokwanisa kutopana mukana wokuratidzira vanhu vachiratidzira zvichiratidzawo kuti zviri kuitwa hamusi kuwirirana nazvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vanoti sarudzo dzemuzimbabwe dzakaitwa dzikatopfuura.
Zanupf tinoziva kuti chikamu chemaelection chakatouya chikatopfuura, uyezve hatina chakaipa chatinotarisira kuti chikurukuru wekusadhak. Uyezve tinongozivisa kuti SADC haitipi mutemo, asi sedzimwe nyika dzatakakomberedzana nadzo vanogarawo pasi vachitaurawo mafungiro avo, vachitiudza tichitorawo zvinotivaka tichiona kuti chatinotora ndechipi. Asi kana zviri zvemaelection nhau yakatopfuura vati sezanupf musangano uri kugarwa hawo, asi isu takutofamba mberi nepurogiramu yekudhevelopa nyika.
Avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gwaro rakabudiswa nesangano rinozivisa nezvenzara reFamine Early Warning Systems Network County FuseNet rinoti kudhura kwechikafu muZimbabwe kwava kukonzera kutya munyika, sezvo chikamu chikuru kubva pamari yemihoro chichienda mukutenga zvekudya, richiti mitengo yezvekudya icharamba ichikwira. Ongororo iyi yakaitwa neFuseNet ichishandisa mari yakabva kuWorld Food Programme, Catholic Relief Services pamwe neIndaba Agricultural Policy Research Institute. Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vanoti zviri mugwaro iri hazvifadzi, vachiti dambudziko iri rakatarisanawo nedzimwe nyika kuchamhembe kweAfrica. Tabata vaMatonga kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iri kutaurwa neFuseNet maererano nekusagadzikana munyaya dzezvekudya kuchamhembe kweAfrica inyaya inovhundutsa zvikuru, nepamusana pekuti zviri kubuda mugwaro iro zviri kurakidza kuti mumamwedzi iri kuteera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Izvi zvinorevei kuna Saimba kana kumhuri Reverend Matonga?
Zvazvinoreva izvi zvinoreva kuti mhuri haichakwanisa kutenga chikafu chayaifanira kunge chichitenga pamari yayaimbotenga nacho mugore rakadarika kana kuti panguva yakadarika. Kureva kuti inflation yaenda kunodzikisa simba remari yedu yekuti tigone kuzvitengera. Chingade kuti chizikanwe nevateereri vedu ndechekuti mugwaro refusenet riri kuragidza kuti dambudziko iri handi reZimbabwe chete, asi riri kubata nyika dzose dzekuchamhembe kuAfrica dzinosanganisira vana South Africa, Zambia, Malawi na Mozambique. Kuchange kuine dambudziko rimwe chete iroro. Zvinoreva kuti vanhu vanenge vasisina buying power yakanaka yekuti vatenge magroceries. Ende tichiziva kuti magroceries sezviri kubuda mugwaro iroro ndiwo anodya mari inotambirwa nemunhu ingasvike zvikamu 70% mwedzi wega wega. Kureva kuti pamari yatinotambira tinospenda mari yakawanda pane zvekudya, pane zvimwe zvose zvinhu zvingadiwa nemunhu muupenyu. Zvino izvozvo zvekudya izvozvo ndo zvisisachatengeke.
Reverend Matonga, senyanzvi mune zvechikafu zvabuda mugwaro refuse net iri zvinobata vanhu muZimbabwe zvakadini uye nenzira ipi?
Zvinotambudza nepamusana pekuti tiri kutaura kune vanhu vanoshanda. Zvino zvakadii kune vasingasenze? Nekuti kune vanhu vakawandisa vacho vasina salari yavanotarisira kupera kwemwedzi wega wega. Ivavavo vamwe vacho ndo vanenge vachinzi ari kurarama ne less than a dollar per day mari yaanogona kubata muruoko rwake. Saka zvazviri kungoreva wawande zviri kutitaurira kuti tiri kusangana zvekare nedambudziko renzara yakati simbei. Nzara iyi inogona kusiyana nenzara yatakaita mumashure kuna 2008 yekunge muzvitoro musina zvinhu. Tinogona kuchiita nzara yekutarisa zvinhu zvirimo muzvitoro isusu tisina mari yekuzvitenga zvinhu zvacho. Asi izvozvo zvinoitika kwenguva pfupi nekutiwo vanhu vakanga vasingagone kutenga zvinhu zvinoenda kunoafekta kufactory. Zvinhu kana zvisingatengwe zvinoreva kuti hapana reason yekuti tigadzire zvimwe, izvo zvimwe zvichari zvakazara mumasherufu. Saka zvinozoenda zvonoafekta industry yotadza kuprodusa. Zvikanga zvadaro kureva kuti ikonomi yaakuondomoka, ndokuondomoka kunoita maeconomies. Topedzisira hatisisina industry, hatisisina retail. Saka anenge vava zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndo maonere angu vahwande.
Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzora mwoyo vakati Zimbabwe ichashandisa dhora rekuAmerica nedhora remunyika kusvika muna 2030, havaoni sekuti izvi zvichabetsera veruzhinji nekukurumidza sezvo mitengo yezvinhu kunyanya zvokudya ichiramba ichikwira zuva nezuva.
Kubvumidzwa naPresident Mnangagwa kuti US dollar ringe richishandiswa muZimbabwe kusvika 2030 inyaya hombe iyo iyi takatarisa muufumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti kana ivo President Mnangagwa chaivo vaitombotaura maelection asati asvika kuti Zimbabwe ndora inofanira kunge richishandiswa muZimbabwe, nokuti hakuna nyika yati yambobudirira ichishandisa mari yeimwe nyika. Ndo chokwadi ichocho, hatizivi kuti ike zvine zvii zvavazoona kuti vachibvumidza US dollar kuti ringe richishanda kusvika 2030. Asi maonero andinoitai ndokuti vaona kuti zvirongwa zvose zvoufumi hweZimbabwe zvaiiswa nehurumende nana vamutuli nana vamangungi avo kuReserve Bank uko hazvina kunge zvashanda. Saka hapana chingange chichinge chichavanzika, nokuti tinoona isu kuti zvirongwa zvakawanda ainzi mamezha ayaya mabhizimusi ngaachinje US dollar nezimbabwe dhora nemari yakati hapana waitevera kukavuya magold coin ainzi a ndo achamutsa nokusimbisa zimbabwe dhora hakuna chakashanda nazvino maegold token aizenge achiiswa pamakombiuta apa achinzi ndo achamutsa nokusimbisa zimbabwe dhora hazvina kushanda
Professor Masoja, sokuona kwenyu, chii chakonzera kuti hurumende itore danho iri? Ine gwara rekugadzirisa zvinhu zvose izvi here?
Zviro ndizviro pano takanzova mutuli vachitaura kuti havachazivivo kuti chinoita kuti musikamutema unge uchingovapo nguva dzose ivo vaisa zvirongwa zvavo zvose zvavanofunga zvinoshanda chinyi ndokuratidza kukanda maoko mudega okukonewa kuti ndazvitadza saka ndio zvandiona chingogona kunge chiricho chikonzero chikuru chaita kuti vavone kuti Zimbabwe dhora haringadzosiwike zvino namamiriro azvakaita nokuti harina chinorisimbisa mimwe mitemo yavaiisa kureserve bank uko yakatadza kusimbisa Zimbabwe dhora hakuchina chimwe chandichavona chichingakwanisa kusimbisa Zimbabwe dhora kwamakore mashanu ari kutevera zvavone kwavo nehurumende ikabva yazviti ngatichimboshandisa Zimbabwe US dhora asi kunaka kwazvo kwokushandisa Zimbabwe dhora kuna paviri
Profesa tiudzeivo maonero maviri amuri kutaura awa
kandingatini mavonerwo azvo navanhu kuna paviri vanga vachiwana vanozviwana vacharamba vachiwana mari yeUS dhora mune zvavanenge vachiita angava mabhizimusi mumabasa isingarambi ichiruza kusimba kwayo wanga achishaya uchawedzera kushayiwa nokuti hazvirevi kuti kushandiswa kweUS dhora iri kusvika 2030 richange richipuwa mahara hazvirevi kuti zvinhu zvichangonakira vanhu nokuti tazenge taakushandisa mari inotsvagwa nomunhu wese aiwa izvi zvinhu zvichaomesera ruzhinji rwezimbabwe izvi vagara vanga vasingatowani mari iyi
avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muzimlive.com mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vari kushorwa zvikuru mushure mekutenga imba inoita zviuru mazana mashanu emadhora ekuamerica kana kuti US$500,000 munzvimbo yeHighlands muHarare vamwe vanoti vaKirchmann chizvarwa cheGermany vanga vachifanirwa kutora danho iri pavanopedza basa ravo muZimbabwe muNewsday chirwere chekorera chinonzi chiri kupararira zvikuru zvichinzi vanhu zviuru zvishanu vane chirwere ichi uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi maviri vanonzi vafa nechirwere ichi muNewsday makare sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vanoita zana nemakumi mashanu vanofanirwa kutsvakirwa pekugara patsva kure nepavari kugara pamusoro pekurohwa kubvutwa kutsakatiswa nekutochwa kwavari kuitwa kubva zvapera sarudzo hurumende inoti kutanga gore rinouya musi wa 1 ndira 2024 ichange yava kubhadharisa marents panzvimbo dzayo dzose ichienzanisa neuremi hwedhora rekuamerica mubati wehomwe webato rezanupf vapatrick chinamasa vanoti deno vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vari vapenyu vairumbidza sengeso chavangu tume chaiye kana kuti indoda sivili vachinamasa vanofara nezviri kuitwa nachavangu kubato retriplec yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
bvuma kushandiswa nezanupf chinzi masankisheni hakuna sankisheni riripo ivo mazanupf ndo masankisheni acho hakuna sankisheni rokunda zanupf kana usingazivi vana vevhu Sanction hakuna sanction hombe runokunda rodzi ZANU-PF. ZANU-PF ndo sanction ravura yanyika muZimbabwe. Sakora mudzwa nhema zvino sanction. Iwo ndo sanction vane ZANU-PF. Ndo sanction mahombe acho nawo ravura yanyika. Ha musada kuti vane ZANU-PF muchika sanction. Ndima sanction acho mavura yanyika.
Uyu ari kutaura achiti hanzei chamisa yakundikana wanza bhaibheri dhibheta kuti vasimba kana uchitengwa nezano ziva zvauri kuita ikoko tinyararira pauna nyaya uri kutengwa nezano iwe kutaura zvokupenga izvi zvenda munogara pasi nechizano chako chamisa atori bhoye ndari kuita zvinhu zviri right ende tinotomunzwisisa imi munongotaura muchingofamba kunge vanhu vari kunonga zvigubhu hamuna kana nyaya yamunonzwisisa tiri kuenda nekuru uratiswere tichitirwa zina nebasa rase nemi.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 happy. Wawe, 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 wawe. Amba wakashinga mkoma nazoita chete. Ndimurambi pa jobe kapa. Iwabo, mwana wamai.
Studio 7, hello Studio 7. Ini ndinangotaura kuti ndinorwadziwa nenyika yeZimbabwe. Muno muZimbabwe tine maresources anokwanisa kusvika 67 but ari kupera chinotwa nemachina. Ivo veZANU-PF vakangodzora meso vakatarisa. Nyika ino inotirwadza vanoti vakatora nyika inero pasaka isu tiri kuripiswa ngozi rezvatiri kuitwa nenyika iyi. Vana veZimbabwe ngatisunurei. Hatingakundwi nemhondi dzeZANU-PF izvezvi vana chiwinga madhara ngavainde vanogara kumusha tanzwa nenhamo ngatibetserei tikwanise kumukira hurumende vanhu veZimbabwe tinorwadziwa chaizvo nhamo tisu tinoionai vakagara zvakanaka
musoro wepamusoro wemukoma tanonoka nokuchingamidzai pastudio 7 apo tizo kuti tingaita sei vanhu veZimbabwe izvezvi mukatarisa Valerio kureva kuti military yose belongs to ZANU-PF so kureva kuti munyika ukatowadza one party state military ndeyezanu police ndeyezanu mwari wee todiko todini vachamisa hongu muri kuedza sii marwa nezvikara potoda kutoti vanhu tibati mubatira pamwe ivo vana Ramaphosa vavavava ndee vari vamwe vasiyana nezvokupindira mukati meZimbabwe kana vasingazivi kugadzirisa ndimutongi gava werudzi yasingagoni kugadzirisa unofanira kuita maenzaniso ndatenda hangu
pastudio 7 pastudio 7 munofara here munofara here mose wana jonga wese washamarare pastudio 7 wana blessing zuru wana tananoka kahwande ini ndinoshungudzika stereki nevanhu vanoshora vachamisa ndinotambudzika chaizvo nevanhu vanoshora vachamisa handizivi kuti vanoda kuti vachamisa vaite sei zvavari kutoita zvakatokwana zvavakatoita zvavari kutoita izvi zvinotozvitenda chaizvo zvavari kuita saka vanhu musarambe muchimushora zvakanyanya zvamuri kuita izvi munoda kuti aite sei ivi muchiona kuti Munangagwa akaita kutsikirira vanhu vese vana Maraba vari anda Munangagwa mapurisa anda Munangagwa masoja anda Munangagwa saka munoda kuti aite sei tese mune mukuru wemasoja abva agadzwa apa mamanji kuti aite ashande muofisi mumaofisi muZANU-PF kuti ashandire muZANU-PF saka imi munoda kuti aite sei regai zvakadaro muone zvichaswanyana zvega zvega masoja nana Munangagwa zvese nana Chiwenga regai zviswanyane zvega zvega imomo muchaona kufamba kwenguva kuti chichi chaitika imomo iye mukuru wemasoja akasangwarira pa mai manji ari kuswanyiwa mirai muone
muri kuiona sei nyaya yamunangagwa na Ramaphosa iyi tiri kuurayirwe nyika ngesouth africa president wesouth africa ndewaifanira kudai chiyananisa nyika yedu yeZimbabwe chamisa namunangagwa but uripo pakuti urayire nyika yedu president but unouye chiti imimi budai munyika mangu vana vake vanoderwa apa panofanira kufaitwa kuti tisabude muno nekuti isu takaurayirwe nyika yedu napresident wemusouth africa
inzwai kava namukoma tanonoka wandi mashoko anoitika ndeyekuti ZANU-PF ine dambudziko rainayo vanhu veZimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuZimbabwe ari pasi peZANU-PF mauto emuZimbabwe akaklipichwa tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anoenda kunopinda chigaro kuZANU-PF iko zvino tarisai General Valerius Banda akuenda kunoita memba yeZANU-PF saka mauto achona achiri mauto ewanhu here kana kuti enyika here amoto yezanupiyo. Saka vachenda kuno uro wanu kufura vanu. Mapurisa acho chayo chayo. Akabuda chipurisa. Tarisa yu ya angari mtaoleo mapurisa uya papa. Kumpangwa ya mwiani ya chukwe. Iko zvinezva imemba imemba yezanupiyo mu politiko. So zvinhu zvacho zvino zvinotonetsa kuti muzvinzwisise. Zvinhu zvese zanupiyo iri kutora kuita zvakambetika kupi kuti chiuto chinoita chebato. Maita yainyu mazviita. Baba chinokure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga reWorld Bank rinoti mutengo wemafuta unogona kukwira zvakanyanya kana kurwisana pakati peIsrael neHamas kukaramba kuchikura. Richiti izvi zvinogona kukonzera kukwira kwemutengo yezvekudya pasi pose. Zvongove dia pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi richata musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe. Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba yachikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.